Ko urudzainga gumbuka here kuti wawana chipani chakakura mombe dzikawedzerwa dzinoshanda muunda kaunofana kufara kana uri murimi mukuru nekuti zvakura ndima yareruka uye kukohwa kwakuita nani nekuti hapana pari kunzi panotariswa kunzi uyu murefu uyu mupfupi uyu ndiyazeta zvakati kubatsirana ka kuturika denga hubatsirana kurima hubatsirana nhimbe inoda vanhu vakawanda ndokuti tinge tichibata ndima zvakanaka saka hai tinoziziva kuti kune vamwe vanogona kutaura zvakawanda asi munoziziva kuti muti unonaka unoonekwa nemasvisvinwa muchero unonaka une masvisvinwa eshiri neshiri dzakawanda uyu muchero unonaka kawemudisi uyu saka vanhu vanogona kutaura zvakawanda asi zvese zvakaitwa zviri pamutemo bumbiro remutemo rakatevedzwa vanhu vakasarudza zvakadai masimba akapuhwa kuti zviitwe zvakadai nenational council nematare ese kumaprovinci zvikava zvinofadza musangano ive zvino mukatarisa musangano wedu iheki heki uri kufamba vanhu vane mufaro mukuru vanhu vese vane tariro yokuti zvinhu zvedu zvinoita zvakanaka saka hai tinoziziva kuti pangava nemashoko makata kaanoshora matero munoziziva zvinenge zvarema kureva kuti pane zvichatapira saka takatarisana neizvozvo tichiziva kuti mashoko angauya kotoagamuchira ka ndoo kutungamirira ka nokuti hapana chigaro chisina mashoko mashoko anotowanikwa asi hazvirevi chigaro choondomoka nekuda kwemashoko mashoko ndeekuvaka mashoko ndeekutsiura tinoagamuchira
pane zvamuchaunza here zvidzva takatarisa sarudzo ya 2018 semi vechidiki kudai vapinda pachigaro chepamusoro ichi
ko kune mutsvairo here mutsva ungatadza kutsvaira tsvina inenge iri kuseri kwemusuo ndokakuona kuti pauya mutsvairo mutsva kana kuti pauya guyo idzva rinonge risingachamhazhi karinotowedzera kubata basa ndopa muri kuona ka kana kuri kumusha unonzi mutswi uri kutswa muduri zvinhu zvinobva zvaita zvakanaka kuti mupunga unge wakatsetseka naizvozvo basa rataakuuyawo naro sevechidiki nderekuti ndezvipi zvotoita kuti tinyorese vechidiki kuvhota mumaruva munhu wese azive kuti ikodzero itsika isungiro yewechidiki wese kunge achivhota achinge ari anoshangazhika munyaya dzematongerwo enyika uyewo tichiona kuti mavhota abirwi mumaruva vabereki havavhundusirwi mumaruva masabhuku havhundusirwi mumaruva madzisha havhundusirwi mumaruva uyewo vanhu havatsvetwi mumaruva vachiita mabhesi ekuda kuparadza vakuru nevabereki mabhesi angateitwa ndemufaro chete okupururudza nokutambira zimbabwe itsvaya tiri kuda kuti iuye nokuti chikurukuru ndechekuti ndezvipi zvinoitwa nevechidiki kuti vasumudze nyika vave vana mbuya nyamukuta vachatambira kuzvarwa kwezimbabwe itsva vachatambura kutumburwa kwenhumbu yezimbabwe itsva kwandinodayira kuti kuri pedyo pedyo munozviona nezviitiko zviri muitika munyika kuti zviri pachena kuti zimbabwe itsva yakuuya asi munoziziva ka kuti makata anoshura matero kana taakuda kunotikonoidza kudaiwo mhindo ndopainowanda nokuti zvinhu zvinezvakuda kuita zvakanaka.